mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ini ndofunga kuti ndopanenge pane musambo wenyaya dzakawanda ipapo pakutaurwa kwesadiki nemanyarariro avakaita nezvemaresolution. Nokuti vakangoti aiwa tarisi paripoti, asi havana kuzotaura kuti kana tarisi paripoti taibata todini nayo.
Dare rinonyoresa vanoda kukwidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya richange richitambira magwaro acho nhasi.
Tingaisa zvedu budget tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati ngatizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor. Iyei kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti bhajeti ra2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nezuro yakazivisa kuti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemumakanzuru nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengezo Chavangu. Nhasi ndiro zuva rekuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanyorese. Dare riri kutambira magwaro ekukwikwidza kana kuti nomination court richange richitambira magwaro awa kubva nguva dza 10 o'clock mangwanani anhasi kusvika 4 o'clock masikati anhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangulia anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZEC Varodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, mapepa ose toreva chitupa kana kuti passport, chatisingadi driver's license.
Mutauriri wezapu vamusongelwa Njovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi kutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese
tichakondesta.
Mutauri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weCCC vakalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court. Mutungamiri weCCC Nelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo uye iye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chawakaruma pamazino kana ndinio mukavike here chichienda. Saka tarisiro yangu ndei kuti zvechi patakabata takabata hatiregeri.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muCCC vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
ndiri kuti ngavabude pachena ngavataure zvavari kuda ngavaudzwa nae Zimbabwe chokwadi vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo yekuisawo izirawo panyaya idzi nekuti tekutanga ndeazvitera kuti vapinde mupariyamendi saka ngavadzokere zvekare kuvanhu
mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu pf vafarai marapira vaudza studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi sarudzo dzichaitwa mumatunhu akaita sevulawayo south Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta, Nemakanzuru, Evulawayo Nemasvingo, sarudzo idzi, dzichaitwa musi wa 9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tatadza kubata vatauriri vebato reCCC vanoti vapromise mukwananzi navagift ostalos siziva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu panyaya yokukwikwidza kwebato ravo asi vose vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo asi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo panyaya yokukwikwidza kwebato reCCC musarudzo idzi dzichaitwa mwedzi unouya musi wa 9 zvita.
Kusimudza mwoyo wevanhu ndofunga kwaiko zvino kutsvaka chibe zuva risati rabuda ndiri kudaro ndingareve kuti tikanyatsoongorora zvaitaurwa navachamisa maelection achangopera paya painzizvo tabikwa vanevas mumba vataura zvavataura ndainyatsoteerera nzizvo kwavachamisa vachiti aiwa dzikisai hana pasi hatisi kuenda kumatarets mhosva tida kungomira kuti zvichingogadzirwa saka ipapo ndofunga panga pakapinda dambudziko rachavamu sengezo nokuti vakanga vaita zvese zvavanogona kunge vachiita sebato rinokukwidza asi pakazopinda nyaya yavacharamu iyi ndofunga yakavati vhiringei saka ndofunga ikoka kakapirod kenge keconfusion akaka kanokufambirana nekuitawo munhu munhu anongoita kuconfuse asi yevahwandi sati kudobva yagara nemusiwe mugovera vakataura zvavakataura ini ndofunga kuti ndo panenge pane musambo wenyaya yacho vahwandi papa pakutaurwa kwesadic nemanyarariro avakaita nezvemaresolution nokuti vakangoti aiwa tarisipa report asi havana kuzotaura kuti kana tarisipa report taibata todini nayo
saka vangwenya ipapo munofunga kuti pane chekutarisira here
pamusangano unoziva kuti tikateerera zvokutaurwa nevanhu vakati wandei vari kutiwo ivo vanozviti vanoziva isisu yedu kuda tinge tisingopara pamusoro vanozviti vanoziva vari kuti ivo sadhiki kana yatoti yatambira kwarori yariye yatambira yarivona tangosara ndechekuti vachitaura kuti taakudini saka kana bato reCCC rakanga rakagara rakamirira kuti sadhiki ite zvainoita zvakangonakawo ndozvati vatape venhau zvinokugwadzai kuti hapana chiri kutaurwa asi ndoona sekuti kana akamirira danho rakadaro rinobva kuresolution inobva kusadic vahwandi vanhu ngavanyarari zvana sengezi zvimapoto izvo zvina basa izvi ndezvokungokavurura kavurura asi kana sadic yavaka kutaura imimi makagumbuka aiwa nyararaika nokuti vakuru vavura kutaura
tingangofungira kuti pane zviri kuitika kwete kungoti kunongori kungonyarara kwekuti havana hanya nazvo pane zviri kubikwa kapo
kungange kuriko kunyarara kwokusaziva kuti todini nekuti maziviro atinoitawo togozeedu kuti musangano macho momo munharaunda macho meCCC mune kusawirana kwakati kuti asi dzimweni dzenguva torangara kuti kana pane zvokutaura vanenge vatosvika kubronde hotel zvakuitwa presa mapepa naodaizi asi apa tiotorangarira kauti handiti vabiti vakamborovona vaakainde kuzambia vachamisa vatikaona vachimborosana navaserera maposa kungakufambirana nevanhu vakuru vakadaro pasina chekutaurwa aiwa ini ndiri kutangu inini aiwa handisi godobori asi ndikuti pakunyarara pane zvingangodaro zvakaipa asi panenge zvingangodaro zvakanakirawo vakamirira kuti nyaya dzigadziriswe
kana kutinzi muri kutaura henyu kuruzhinji rwezvizvarwa zvezimbabwe mashoko yanga vekupedzisira mungati chipa musoro pemamiriro akaita zvinhu
inini semaonero angu vahwandi vana vezimbabwe ngavadzikame hapana nyaya dzematongerwo enyika dzinokodzera kuti vanhu vafi kuda makagumbuka kuda makafara aiwa dzikame aitanzwa nekuviga vanhu nekuendesa vanhu kuzvipatara kana zvisina kufamba zvakanaka aiwaka kwakutongomirirawo mamwe makore anouya makore ari kuuya ndofunga ini kudzikama nekutambira zvinenge zvaitika zvakanaka kana pane chinoitwa asati ukaropa nokuti aiwa hapana matongiko enyika anokodzera kuti vana veZimbabwe kana umwe chete achifa kana achikuvara.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Kota rezvemari vamuchuri nuve vanotarisirwa kutara kutura budget regore ra 2024 mumazuva mashomo anotevera panguva iyo pane vazhinji zviri kutarisirwa. Vamwe vanongorora nyaya dzezveupfumi vanoti vanuve vanofanirwa kusimbaradza rubetsero kuvanhu vari pasi pasi sezvo varivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti panodiwavo mari yekugadzirisa dzimwe nzira itsva dzekurima dzekuchengeta chikafu uye kuumhwa kwebazi rinofamba richiona kuti zvirongwa zvadzikwa nehurumende zviri kutevedzerwa nenzira yakatarwa. Muzvinafundo Masocha vanoti budget iri rinofanirwa kurangarira vashandi avo vanoti havasi kupiwa mari yakakwana.
Zvandinotarisira pa budget ya 2024 zvakati one day zvandinoshuvira pamwe chete nekutarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa sokugadziridza matambudziko ari kuitika muZimbabwe angava zhara nokuda kwokusapota kuchibva zvakunoita nokuda kwekuchinja kukunze kuti pabhajeti apa pangaiswa dzimwe mari dzinenge dzichida kuzondogadzirisa dzimwe nzira tsva dzokurima kana dzimwe nzira tsva dzokuchengetedza chikafu kuti paya pakwazoita zhara vanhu vanenge vachiwana zhara ikoko. Ndinotarisira zvekare kuti matambudziko mazhinji mamwe atinovona muZimbabwe chaiwo ndokutiwo zvirongwa zvinoiswa nehurumende hazvina vanhu vanozoenda kunotarisa kuti zvaitwa here kana kuti hazvina. Tichizvitarisira isu kuti vashandi vehurumende havasi kupiwa mari dzakakwana kuti vakwanise kunge vachirarama upenyu hunoita kuti vashande mabasa namanyukunyuku. Saka zvimwe zvose zvirongwa zvingaitwa zvazvo mari dzikaiswa kwedzinenge dzaiswa, asi ruzhinji rwacho tinoona kuti hapana chinombochinja pane zvinenge zvichitarisirwa kuti zvichinje nokunenge kwaiswa mari yacho, nokuti hakuna vanhu vatingati vanozoenda kunoona kuti zvanzi zviitwe zvirongwa zvehurumende nemari dzaiswa ikoko dzazenge dzichishandiswa nenzira iyoyo here.
Dzimwe nzvimbo kana mapazi amunokurudzira kuti arangarirwevo mubhajeti iri ndeapi?
Tinoziva isu kuti vashandi vehurumende vanyunyuta kwenguva refu nenyaya yemihoro yavo. Kudzidzo uku ngakusimbiridzwe chaizvo, nokuti kusavandudza dzidzo kunoita kuti zvese zvirongwa zvingava zvinoitwa mari yese ingava inoiswa kwainoiswa, asi kana pasina dzidzo kunyanya yavanhu kuti vatambire zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa hungava hupfumi hwenyika kana kuti zvamatongerwo enyika chaiwo, hapana chinoitika, nokuti zvese zvinoitwa zvirongwa izvo zvinoitirwa vanhu kuti vagozokwanisa kuzvitambira nokuzvishandisa nokudada nazvo nokuzviparidza pamwe chete nokudzidzisana zvirongwa izvozvo. Saka handivoni kuchinda mari dzedzidziso dzakaita saidzodzo, kungava kuzvikoro, kungava mumaruwa, kungava mumaguta, kungava pamatv, kungava pamaredhiyo. Ngatitarise iyaya inonzi tiumbe senyika inonzi consumer confidence. Iyai ndicho chinhu chikuru chinoshayikwa muzvirongwa zvemari noupfumi hwenyika zvomuZimbabwe zvinoita kuti tingaisa zvedu bhajeti tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati, ngatichizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor iyai kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi, nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika, nokuti ndivo vanotenga kunyanya vamwe vanhu vese nezvishuviro zvavanenge vachida muupenyu. Saka mari dzimwe dzinosiyiswa kunana security uko kumasoja kuzombo uko ngazvimboti dzakei, tiise mari kune zvinhu zvatinoona zvinochinja nokuvandudza ufumi hwenyika yedu pamwe chete noupenyu hwomunhu hwomuZimbabwe wapasi pasi.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elot Masocha vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, kambani yemagetsi yeZESA iri kuronga zvekukwidzazve mutengo wemagetsi ichiti inoda kubhadhara zvikwereti uye kuti ikwanise kuwanisa nyika moto wemagetsi wakakwana. Kambani yemagetsi iyi itangokwidza mutengo wemagetsi masvondo mashoma apfuura. MuNewsday makare mune nyaya inoti dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo yeRetreat kana kuti kumakongo dzakapfunzwa kuitira kuti kereke yava makandiwa yeUnited Family International Church ishandise nzvimbo iyi iyo inofungidzwa kuti yakapiwa kukereke iyi nevanhu veZANU PF. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachaita sachigaro wechikwata chinoongorora mabasa anoitwa nemakanzura avanofunga kuti ari kutadza kuita basa ravo zvakanaka. VaMnangagwa vati izvi zvichaitwa kaviri pagore. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vanhu mubato reZANU PF vari kutengesera vanhu mastands munzvimbo dzisingabvumidzwi. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvizanu yavo vanhu yavapandukira. Kwai kana musina kubhadhara mari dzegrade 7 musina kupedza chikwereti zvenyu. Mari zautsa hakuna. Handiti makashingirira muchivhotera tichikuvudzai vhoterai CCC. Tichinjevo timbovonavo nhema dzake mwana yeyu imwe mukaramba. Yezvose. Asi maivudzawo kuti zvikoro zvichadzidziwa mahara vachiitira kuti muvavhotere. Ko zvatinowa izvo kuti ndizvo here zvechokwadi zvaitika kusadhaki uku? Kana zviri zvechokwadi shuwa Mwari vanenge vatiwa kuchema kwedu. Ko iye marambira uri kuti kudii kona imwe farai uyo farai? Uri kuti kudii kona iwe farai? Tivudzevozve. Ede, kana zviri zvechokwadi? Ede, zvaiwana Mwarati. Mwari variko, Mwari havadhakwi. Lililililili.
Tongokurudzira CCC kuti tingaipinde vayo mabay election. Bhozi ikaroregera totopazwa nepaifu mukana. Uyo anonzi Chabangu uyo mutono hapana vanhu vanozomboisa vanohwina. Vanesu vakatomaka ende anyizotozviziva saka. ZANU PF inyazozviziva kuti Chabangu vanhu vake vanoisa mumabay election vahwini. Ndiyo inobva yatora zvigaro zvese. Tinenge tagarirwa musoro neZANU PF. Zvinani CCC itopinde zvayo mabay election vakadzingwa vacho vanyorese futi. Vanohwina ngausambotye ngausambotye. Bhozi vachamisa varoregera kupinda mabay election. My God. Tinoita ruhwa pasi petsoka chete.
Iri nyaya yangu iri pakutondonzwa kurwadziwa ndichino munhu unonzi Chabango chingorarama hake zvake chiita zvaanoda. Hai unonoti pamwe pacho panozoita munhu muroika. Unoenda muroi pano unonga ari kutanga uchiitawo muroi. Bhozi pakadai apa ka. Handifungi kuti chero naiye unofila kuzwa bhoha. Munhu uyo anonyudzwa anytime. Anonyudzwa anytime.
Makadii vana sekuru Hwande nevamwe vose mustudio 7 nechirongwa chakadai kunaka chamunotipa ichi. Ine zvangu ndinobatikana zvakanyanyisa guru chaizvo nenyaya yeZANU PF, nokuti kutaura chokwadi zvinhu zvose zvatinoverenga mumanyuzipepa umu nemi muchitaura mustudio menyumu zvine zvakangorerekera kuCCC zvakaipa. ZANU PF hatimbozvinzwi. Kana chimwe chinobuda chakaipa cheZANU PF hatichinzwi. Asi ZANU PF kana takatarisa iri kukanganisa zvinhu zvakawanda sereki iri kutoti vhiringidza fungwa vanhu kutonzi vawandisa vanogwara njere iZANU-PF iri kutipengesa tiri kutorasa njere nekuda kweZANU-PF ende iye zvino tinokumbirawo kuti mutiudze kuti chii chakanotaurwa kusamitu zvinovanzi gwei toda kuzviinzwa toda kuzviinzwa zvakataurwa kusamitu
studio makadiko studio aiwa isu tinofara zvedu tinongotenda muchitwawo nyuzi muchichinjana manzwi kudai varume ndirikutsvagawo kubvunza kuti hapanawo here zvingaitwa hapana here angasungisa chavangu hapana here loya rakamira human rights ringosungisa chavangu hapanawo here angatibatsira akasungisa munhu anonzi chavangu nekuti uyu murume uka murume anorwadza uyu murume
maonero angu ini ndokuti kana ivo vecc vakapinda mumanomination court which means ivo vanenge vachibvuma kuti ehe chavangu ndiye sekretari wedu saka ivo kuti vasapinda muelection yacho zvichapa zvokuti vashayiwe majority saka ivo kuti nyaya yavo inake ngavangotaurirana nachavangu nokuti tinotonzwa kutonzi pane vamwe vemucc vadomboonekwa vachimhanyamhanya kuti vaisa mapepa avo saka zviriva kuti izvo chavangu vanotomugamuchira mumwe wavo
baba chinogurei verishema hoko ina chabangu uyu muri kumunzwa here chabangu uyu akuda kutozodzima nachamisa wacho manje kuti achigara pasi muri kuzviona here muri kuzviona here imi takarasima nekuti vanhu havana kugara zvakanaka muzimbabwe taurai kuti mucc mutriple c ndo musina kugara zvakanaka tarisai zvaakuitika izvi iko zvino izvi chabangu ndiye waakuda kutozoita hake purezidendi aburise job sikaraka muri kumbozviona here imi takarasima nekutaura nezvekuti zanupiefu namunangagwa taurai zvetriple c munangagwa anotitonga nyika muri kuzviona
vachamuta pane mumwe mutauro wavakamboita kare wokuti mastructure tichazomaita after maelections maelections akapera president vachamisa oganaiza izvonhu zvinoita kuti tive nemastructure isi hedu pachedu semasupporters enyu sezvamakataura kuti after maelections ndobva tichazoita mastructures maamadini kuti muchimaita tizivewo utungamiriri hwedu kuti hwakamira so asi zvokuti zvabva kuna chavangu kana kuti zvabva kuZANU-PF haa tinotovawo shuvire dzedu isu masupporters chavo chaiwe tripusi kuti tichizeita sezvamakataura zviya kuti tichingoziva utungamiriri hwedu kuti vice president ndiani secretary general ndiani vice wacho ndiani chairperson ndiani zvichinda zvakadaro isi hedu toda kungozviziva izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica chikwata chemadzimai mana vanoti tandeka moyo Joylin Svanda Duduzile Svanda naZanele Manenga chinoimba mutsambo weacapella vachisanganisa mitauro yakasiyana-siyana yezimbabwe chenobuntu chiri muamerica umo chiri kushanya nekutenderera neurongwa hwavo hwenobuntu annual usa tour vanoimba kubva kujazz chinyakare nekuchitendero ngatinzwei hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau evans sininga nechikwata ichi
netour yatiri kuita tiri kufamba state to state tichiimba tichiita maworkshops tichingofadza vanhu
makazvitanga rini izvi
takazvitanga muna 2011
vari kuitambira sei mamunofamba mimhanzi yamunorovai
vari kuitambira zvakanaka sterek and pakufamba penguva taona kuti mafans edu akawandisa ari munomu and kwese kwatinoenda mashows edu anenge akazara and
Zenyu zhinji mune mchiemba neshona nendevele vanoenda vachitambirana sei nezvamunenge muchiita izvo?
Nguva zhinji togona kutanga tisataya taimba totaura kuti song iyi inorevei, takazoinyora pakati tichifunga zvii osetaisa muprogramu yedu. So by the time tichiimba munhu anenge akutoziva kuti song inorevei. Asi kazhinji togona futi kusaudza munhu kuti song yatiri kuimba iri kurevei, toda kuti vanhu vainzwe mumwoyo mavo vega kuti zveshuwa izvi zviri kuimbwa zvandibata sei mumwoyo. And kazhinji munhu anozouya kwatiri oti song yakadai yakadai pamaimba pai pai ndanzwa kuda kufara o ndanzwa kuda kuti ndicheme, then most of the time unozoona kuti isong yacho ichokwadi yanga iri song yekuti munhu afare kana kuti acheme.
Pamunofamba pamunosangana netsika dzakasiyana-siyana nedzechivanhu chekumusha chamunoziva, chamunoti imimi ndochikurukuru chamunoona chakasiyana kuno nekumusha ndechipo?
Inini zvangu ndofunga nyaya yekuti zvinhu zvese zvinobhadharirwa. Hapana achisina munhu anochibhadhara. Kumusha unozowana chitirei favor, titai even the smallest of something, kana pane munhu ari kuchiita ari pabasa. So even kuimba kwedu sometimes vanhu vanofunga kuti harisi basa nekuti tiri kutambawo tiri kufara, uzoti muri kushandei nemi manga muchitofara nezvatiri kuita. But everything chese chine dollar sign pamberi. So yeah, avanhu havatori zvinhu nyore nje.
Saka muchibva pano makunanga kupi?
Tukenda kuCanada.
Mashoko amunoda kusiyawo vatsigiri venyu nevateereri venyu vanofarira mhanzi yenyu nevasati vakuiziva?
Tinoda kuti tinotenda zvikuru nekutitsigira kwamuri kuita. Murambe muchititsigira and tinokudai Eric.
Mutori muno takubatikidzai panapa, chitisireiwo kaline one chat. Kari kunetsa ndekapi kamunoda kungoti siutywa kadiki diki
haruiti rune moyo murefu rune moyo munyoro harune godo haruna manya Haruzikuzi Runo garanarini Narini, narini, narini
Runo
narini, narini
Runo garanarini
Narini, narini we, narini, runo kara, narini.
Mange muchinzwa hurukuro yaitwa nechikwata cheNobuntu naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare rinonyoresa vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya. Renomination court richange richitambira magwaro nhasi pakati penguva dza10 a.m. na4 p.m. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti budget ra2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeEastern Development.